Inini ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti yeyi no misoroye na uzedu dzanasi chishanu ya mavuvu 17/2018. Sachigaro we MDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa va Morgan Komichi vanosungwa vachibva vavharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza urongwa weZimbabwe Electoral Commission wekuzivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mapurisa anoti achaendesa vakomichi kumatare mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kupikiswa navaNelson Chamisa veMDC Alliance mudare reConstitutional Court kukunda kwavo musarudzo yemutungamiri wenyika vanotenda nyika dzemuSadak nekuvatsigira kwadzakaita musarudzo dzavanoti dzakanga dziri pachena uye dzisina mhirizhonga. Rimwe sangano rakavambwa nechizvarwa cheZimbabwe riri kuBritain robatsira nherera 35 dzinobva mumaruwa akasiyana-siyana. Upenyu hwevana veZimbabwe vari kugara muBotswana hwopinda munhamo yachikwepa yekuti uku chakarumwa uku chiri kupiswa nemoto zvichitevera danho reBotswana rekugadza mutemo unosungira nyika iyi kutanga kupa mabasa kuzvizvarwa zvenyika iyi vekunze vasati vapiwa mabasa. Muchirongwa cheLivestock na 8pm tiri kutarisa musangano weSadak uri kuitwa kuNamibia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.